This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri. Tosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kukadzi 4, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiitai zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodonha panhandare yendege Harare International Airport pavapinda munyika vachibva kuEthiopia.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vari kudya svosve nemuromo wamunzvimbo dzavari kushanyira.
Guta reHarare rinoti rine urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa yeHarare sezvo vawandisa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vadonha panhandare yendege yeHarare International Airport pavapinda munyika vachibva kuEthiopia kwavakatora chigaro chasachigaro weAfrican Union. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
VaMugabe nhasi vadonha pamberi pechita chevanhu vanga vaenda kunovatambirira panhandare yendege yeHarare International Airport mushure mekunge vapedza kutaura kwemaminitsi anokwana makumi mana nemashanu. VaMugabe vatadza kutsika zvakanaka pamanera epavanga vakakwira vachitaura nevatsigiri vavo. Mutungamiri wenyika azosimudzwa nevanhu vachengetedza ndokuperekedzwa vachizunzwa-zunzwa madhaka kumotokari dzavo dzanga dzakavamirira. Zvichakadai, vatori venhau vanga vatora mufananidzo wemutungamiriri wenyika akazvambarara pasi vaunganidzwa vese vakadzimiswa mufananidzo iyi nevasori. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba varamba kutaura kuti vaMugabe vakuvara here kana kuti kwete, vachiti inyaya isina basa nevatori venhau. Mutungamiriri wenyika uyo ave nemakore makumi mapfumbamwe anowanzogara achienda kunze kwenyika kunorapwa. Kunyange zvisinganyatsozivikanwa kuti vaMugabe vanorwara nei, vacharamba vakamboti vaMugabe vanenge vachienda kunorapwa ziso. Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaMugabe vaive munhu akura, saka vanofanira kusiya chigaro voenda kunozorora semunhu mukuru.
Kudonha kwaita Mugabe paairport yeHarare nhasi masikati zvinongotaridza izvo kuti Mugabe wava mutana, Mugabe wakwegura. Zvichireva izvo kuti kwangova kuzvimanikidzira kuti aramba ari pachigaro. Tinoti isu deno anga achiziva kuti mutana wezera rasvika rorongodonha pose pose. Ngaachibatsira mhuri yeZimbabwe, ngaachibatsira vana veZimbabwe. Aregera hake kuramba achiti zvanyerera, abve pachigaro. Towanawo mutungamiriri ane utano hwakanaka, mutungamiriri achiri kuzvinzwa, mutungamiriri wechidoko. Vatana vakweguru ngavaende vanozorora.
Asi vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi vaPride Mukono vanoti zvinowanikwa kuti munhu anongodonha.
Hazvina kunyatsonaka nekuti mazuva ano tinoziva kuti kana even kana mukakwanisa kutorera even vatori venhau chaivo zvavanenge vatora, kune mafoni anogona kutora even zvakadaro achizvibuditsa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutori wenhau ane mukurumbira vaDavid Masunda vashora kudzimiswa mufananidzo yavaMugabe vakazvambarara kwaitwa vatori venhau nevasori, vachiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka.
Vanhu vanongowanza kunge vachidonha, hazingavi nyaya yanganyanya kushamisa kuti vaMugabe vadonha. Asi chatingatarisirawo nechekuti iye munhu akurawoka. Asika kudonha kuriko chiro, iwo ndofunga kukambodonhawo chiro vatereri chaivo. Pane nguva yavakambodonhawo muupenyu hwavo, zvekudonha kwevanhu vakura izvo aiwa hazvinganyanyi kuti zvishamise.
Vatori venhau vanogara vachigunun'una zvikuru nemabatirwo avanoitwa nehurumende pavanenge vachiita basa ravo. Zvichakadai, vamugabe vaudza vanhu vauya kuzovatambira panhandare yendege vasati vadonha kuti vari kufara kuti ndivo vave sachigaro weAU uye kuti vachashanda zvakasimba mukusimudzirwa kwenyika dzose dziri muAfrica. Vamugabe vachange vari sachigaro weAU kusvika munandira 2016 uye ndivo zvakare sachigaro wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change, vaMorgan Tsvangirai, vanoti kuti matambudziko emunyika apere, vanhu vanofanira kuita mubatira pamwe chiuma chemuzukuru. Vatsvangirai vanotiwo vari kutsigira musangano weNational Convergence Platform uyo uri kukokerwa naBishop Sebastian Bakare. Musangano uyu uri kuunza mapato ezvematongerwo enyika, machechi, masangano akazvimirira nevamwe. Pange pamboita kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT navaBakare mushure mekunetsana kuti zano iri rainge rauya nani. Vatsvangirai vanotiwo mumisangano yavari kuita nevanhu mavari kufamba zvikuru misha yevazhinji zviri kubuda pachena kuti vanhu vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Tatanga nekubvunza vatsvangirai kuti sei vafunga kufamba vachisangana neveruzhinji panguva ino.
Aiwa ka, chinoita apa ndechekuti semutungamiriri webato guru muZimbabwe ndinofanira kuenda ndichinoona vanhu. Ndinofanira kuona kuti vanhu vagara sei, vanhu maproblems avainawo ndeapi. Tingaita sei kuti tibatsire vanhu pari zvino kana kuti sasehurumende. Tinofanira kuudza vanhu kuti chinangwa chedu kana tazopinda muhurumende maererano nekugara kwakaita vanhu ndechipi, maererano nokutambura kwavari kuita and all that. So izvi hazvisi zvitsva izvi, ndichagara ndichiita izvozvo because ndiri munhu wevanhu.
Ko urongwa hwenyu uyu ndehwemuHarare chete here?
Handisi president wemuHarare chete kai, ini ndiri president weMDCT nyika yese jekelele. Saka tichatsvika kwese.
Tichitarisa izvozvo zviri kuitika muMDC, pane vamwe vari kuti kunetsana kuya kunenge kwatanga zvakare. Zviri kufamba sei?
Kunetsana kunongova mumaziso eZANU-PF neCIO. Tinoziva kuti zvimwe zvinonyorwa zviine chinangwa chokukonzera kuti vanhu vagoita sezvonzi ndivanatinaizirwe ka.
Tochitarisa zviri kunetsa vatsvangirai munyika umu, pangagadziriswe sei matambudziko atarisana nenyika?
Ndakataura muna January 2014 redway kutambura kuri kuita vanhu kutapedza election ya 2018 kuchatowedzera. Ndo zvatiri kuona manje. Zano riri papa nderokuti tikaita mukomberanwa tinogona kuwana solution kunyaya yedambudziko yavanhu. Ini ndakanga ndakatarisa ndichitaura nyaya yekuti munhu wese, mapolitical parties, machurch, matrade unions, mabusiness, ngatimbowanai nguva yekuti timbogara pasi timboona kuti nyika yedu iri kuenda kupi uye kutambura kwaita vanhu kutokugadzirisa sei. Ndosaka tichisapota zvinhu zvaitaurwa navaBakare zvekuti vari kuenderera mberi nokuorganiza nyaya yeconvergence conference. Isusu takataura mucongress medu kuti ndogwara chaa rinofanira kuti riteerwe.
Asi mubato renyu rinenge ranga rataura sekuti rinenge rida kuita musangano waro, kwete uri kukokerwa navaBakare ava, mungajekesa here ipa?
Aiwa, kukanganisa. Unofunga kuti zvandinoendi ndikadaidzira ndiri ndinofunga kuti ZANU-PF ingabvumirana izvozvo? Inobva yati akunopromota tsvangirai. Saka hazvisi zvokuti political party itungamirire zvinhu zvakadaro, zvoda vanhu vari independent.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Mangwana tichaenderera mberi nehurukuro yedu navaMorgan Tsvangirai tichitarisawo mafungiro avo pakutora chigaro chekuva sachigaro weAU kwakaitwa navaMugabe.
Kanzuro yeHarare nhasi yaparura chirongwa chekubvisa vese vanotengesa mumigwagwa zviri kunze kwemutemo, uye inoti mukati meguta mune nzvimbo dzekutengesera dzinokwana vanhu zviuru zvitanhatu chete. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vachiparura chirongwa chekuchenesa guta nekurukotare zvimatunhu nemadhorobha vaIgnatius Chombo, munyori wekanzuro vatendai Mahachi, vati zviuru nezviuru zvivanotengesa mumigwagwa zvichabviswa mukati meguta uye pachabvurwa nzvimbo dzekutengesera mumisha inogara veruzhinji nemaindustry nedzimwe nzvimbo. MuHarare munofungidzirwa kuti mune vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanotengesera mukati meguta. VaMahachi vati hapana munhu achabvumidzwa kutengesa mumigwagwa kana pamberi pezvitoro uye kanzuro inoda kuti guta rigare rakachena. Vanoti chirongwa chekuchenesa guta chatanga nhasi chichagara chichiitwa nguva dzese.
Nhasi I think my enforcement team apuwa kodzero yokumuva vanhu kubva mumapavements kuenda navo kwavanofanira kunge vari, kuitira kuti vave bhizinesi ravo rimire riri ipapo zvakanaka.
VaChombo vatiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanira kutevedza mirayo yekanzuro, uye vanenge vasina pekutengesera vanofanira kunyoresa kukanzuro kuitira kuti vapiwe nzvimbo dzekushandira. Sachigaro wesangano reHarare Informal Traders Association vaOnesimo Gore vati vanotsigira chirongwa chekanzuro, asi vakati hurumende nekanzuro zvinofanira kugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakawanda. VaGore vati pari zvino muguta hamuna nzvimbo dzekutengesera dzakawanda, uye gumi dzacho dziripo hadzina zvikwanisiro zvakaita sezvimbuzi kana mimvuri.
Ungaona zvakutaurwa negovernment, maministers akupinda mugwagwa zvakutaridza kuti programu iri kuita sei iri kuenderera mberi ende hasi kudzoka mumashure. Saka tiri kutenda government kuti yasapota zvakaita sekuchema kwataita kuti vanhu pamapavements mapavements mubve vanhu vanenge vachitengesera mumarodzi vabve mumarodzi.
Asi sachigaro werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza vati nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzobva mumigwagwa kudzamara dzapiwa pekutengesera.
Kuti kuhurumende ngairege kumhanya kuda kubvisa mavhenda kuti ashaye chinovararamisa. Iyo constitution yedu pasection 13.1a ichidedzera kuti vanhu vanofanira kubatsiridzwa mune zvavanoita kuti vagone kurarama. Nokudaro tiri kuti vaMahachi navaChombo ngavabatsirwe kuti vaone kuti mavhenda angararame sei, angaenderere mberi sei.
Vati hakusi kuda kwevanhu kutengesa mumigwagwa, vachiti kushayikwa kwemabasa pamwe nekusashanda zvakanaka kweupfumi hwenyika ndiko kwapinza veruzhinji mumigwagwa vachitsvaga kurarama. Kanzuru yeHarare inoti inoda kuti vanhu vanotengesera mumigwagwa varongeke kuti igokwanisa kuvabatsira, ukuwo hurumende ichiti iri kuronga kubatsira vanhu ava mitero senzira yekutsvaga mari inopinda muhomwe yenyika. Zvinofungidzirwa kuti pane mabhiriyoni manomwe emadhora ari kutenderera muvanhu vanotengesa mumigwagwa nemabhizimisi madiki avo asingabhadhari mitero kuhurumende. Hurumende inotiwo kana vanhu ava nevemabhizimisi madiki vakarongeka nekushanda vakabatana, vanogona kupiwa zvikwereti zvekusimudzira mabhizimisi avo nemabhangi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nekuona kusatakurwa kwemarara muguta reHarare, nhengo dzebato reMDC Renewal Team dzakatanga kutora matanho ekutakura marara dzicharasira pamahofisi ekanzuru senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo. Nhasi nhengo idzi dzanga dzichiratidzira nemutoo uyu dziri mumusha weruzhinji weGlenview mushure mekuita zvimwe chetezvo mumisha yeHighfield neGlen Nora. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti vanoona kuti matano aya achamanikidza vakuru vekanzuru kuti vatore matano ekuchenesa guta kwete kupedza mari vachitenga dzimotokari dzinodhura dzisina basa. Bato iri riri kukurudzirawo vagari vane zvikwerete kuti vasabhadhara mitero senzira yekuratidzira kutsutsumwa kwavo. MDC Renewal Team inoti iri kurongawo kuendesa kumatare edzimosva meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo nenyaya yekurega guta richiparara vakatarisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Taona kuti vashandi vekanzuro vanova ivo vekumusorosoro vakaita sana town clerk vari kutora mari zhinji kubva kukanzuro vachizvipa vasingabvisi marara mutaundi. Saka taona zvakafanira kuti ivo vambosangana nemararamiro ehutina aokuitika ruzhinji rwevagari vemuHarare. Tomboisa marara acho pamaofisi epavo sekuona kwavo. Izvi zvinenge zvichiitirwa kuti pavanoenda kumajurawo avo kudzimba dzavari kutenga nemasalari iwavo akakwirira stereki vange vachiziva kuti vanobhadharirwa kuti vange vachiitira basa. Harare yaimbori nzvimbo yakachena zvikuru, iko zvino yangova nzvimbo yehutsvina inowanikwa zvirwere zvakasiyana siyana. Kanzuro haisi kuita basa rayo. Vachombo navameya vamanyenyeni vanhu vagara vari kungotora mari pasina zvavari kuitira vagari vemuHarare.
Munofunga imi kuti zvine mutsindo here zvamuri kuita, tichiona kuti vamwe vari kutoita basa rekutakurawo marara aya vachinorasa kure, imi hakutora marara muchiisa mudzimba?
Hakuna marara ari kurasirwa kure. Awa marara ari kubva padzimba dzevanhu mabhini asiri kutotorwa. Even sewage yavanofanirwa kunge vachiindisa haisi kuinda, iri kuramba iri mudzimba. Kana yaita vanonoisa mumvura, iyo mvura yatinenge tichinwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri kukurudzira vagari kuti vasabhadhare mari dzemitero, imi muchitaura nyaya yekuti kanzuri inofanira kunge ichitenga dzimotokari dzinotakura marara. Zvinofamba sei?
Isusu tiri kuti kusvikira kanzuru yaexplaina kuti mari yatavapa kusvika nguva inoiyi yashandei uye iri kuindepi, zvinobetserei kuti vanhu vabhadhare zvinhu zvavasiri kunge vachiwana. Saka taona kuti tiri kuvajaidza varume ava, nekuti isusu tiri kungoramba tichibhadhara. Manje manje vanenge vava kutibhadharisa mweya watiri kufema.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Meya weguta reHarare vamanyenyeni vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa nezvedanho reMDC Renewal Team iri.
Mune chimwe chiitiko, mumiriri webwe raSouth mudare reParamende vaJoseph Chinotimba nhasi vabatana nevaimbi vanoti Suleiman Chimbetu nababa Shupi nevamwe vatambi venhabvu mukutsvaira mumigwagwa yeHarare. VaChinotimba vave nemazuva vachitsvaira pamwe nekutakura marara muHarare senzira yekurudzira vanhu kuti vachenese guta.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com, zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, munokwanisawo kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook munokwanisawo kutibata pa page yedu inotiyo www.facebook.com/voashona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voashona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mazana nemazana evarwisi veBoko Haram vapinda muCameroon nhasi vakarwisana nemauto emuCameroon neChad ayo ari kurwisa chikwata ichi munyika iye. Vaona zvichiitika vanoti Boko Haram yapinda muguta reFotokol iro riri pamuganhu weCameroon neNigeria, ndokubva varwisi ava vatanga kurwisa mauto emuChad anga akachengetedza nzvimbo iye. Futi dzinonzi dzaridzwa zvakanyanya munzvimbo iye. Chad imwe yenyika dzemuAfrica yatanga kutumira mauto ayo kuti anorwisa Boko Haram.
Somalia inoti ndege isina muchairi yemuAmerica yakarwisa ikauraya nemugovera munhu wayaida uye ari mumwe vakuru vakuru veAl-Shabaab, Yusuf Digg. Hurumende yeSomalia yaburitsa mashoko aya nhasi ichiti Digg akafa pamwe nevamwe vakuru vakuru veAl-Shabaab mukurwiswa kwakaitwa guta reDinso.
Vanhu vanomwe vakafa uye vamwe gumi nevaviri vakakuvara zvichitevera tsaona yakaitika apo chitima chaive nevanhu chakarovera pachikakarira chemotokari yakanga yamira munzvimbo inopfuura nechitima kunze kweguta reNew York muAmerica nezuro manheru. Izvi zvinonzi zvakaitika mudhorobha reValhalla iro riri mumakiromita 32 kumaodzanyemba kweNew York. Vakuru vakuru vanoti mutyairi
akadzika mchikairikadzi weJeep Cherokee akanga amira achida kuona motokari yake iyo yakanga yarohwa pamusoro nebango rinovharidza dzimotokari kuti dzisapinde kana chitima chichipfuura. Chitima ichi chinonzi chakarova motokari iyi mutyairi uyu asati adhiraivha kuti abve payainge yamira.
Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere chegomarara, imwe mhuri yemuZimbabwe inoti iri kutenda manisha Mwari nekuibatsira munguva iyo baba vemusha vaKizito Nyakunika vari paurongwa hwekupisa gomarara ravo repazamu kana kuti chemotherapy. Mutori wedu nhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
VaNyakunika vakabatwa nechirwere chegomarara mugore ra2013 izvo zvakapa kuti vasiye basa ravo ravaiita. Baba ava vaityaira makombi anotakura veruzhinji. Basa rakadai harina pensheni kanawo hurongwa hwekurapwa pachena kana munhu arwara. VaNyakunika vanoti vari kudzimbikana nezamu ravo rekuruboshwe iro ravakaoparetwa muna gumiguri wegore rapera.
Chirwere ichi kutanga kwacho handina kuziva kuti ikenza. Pakatanga paine kalambu pazamu. Kandaingogona kufila kuti mune kanhu kari mukati kanomodzika kugudugudu. Then kuenda kwenguva kakatanga kukura kanhu kaya. Then ndobva ndaenda kuna doctor kuponda. Kusikazi na doctor anengazivi kuti chii. Zvandingatokuita ndingakurifeya kuna Dr. Kitkat. Ndiye angazivi kuti chingave chii. Then ndobva ndauya kuna Dr. Kitkat. Kusikazi na doctor tinoda kuita ka operation kavanoti bypass. Biopsy I mean.
Kubva panguva iyi VaNyakunika vanoti mari yavo yakabva yavaperera sezvo vasisiri pabasa. Mudzimai wavo amai Mavis Nyakunika vashandi. Vana vavo vana, vakomana vaviri nevasikana vaviri, havanawo basa ravanoita izvo zvinopa kuti mhuri iyi iomerwe neupenyu. VaNyakunika vanoti vakamboedza zvose kuti vabatsirikane zvinosanganisira mishonga yechivanhu, asi izvo hazvina kubatsira kudzimara vazoenda kuchipatara cheparirenyatwa kunoparetwa vachishandisa mari shoma yavange vasara nayo. VaNyakunika vanoti vakaisa chichemo chavo kuvatori venhau, izvo zvakapa kuti dambudziko ravo rizivikanwe nenyika yose, vaine tarisiro yekuti vemwoyo chena vachauya nerubatsiro.
Nasaro wakainine the moment andina hangu rubatsiro andingagone kuita. Zvandingagone kuita ndezvekuenda kupresi. Then wopa chichemo chavo kupresi. Tono kuti hapana munhu here angagona kukubatsirawo kuti at least upedze maningi makima ako, maybe by then inogona kunga yadini yaperawo. Saka ndobva azouya nawo masekesa. Masekesa ndobva oisa article mupepa. Takaita maresponses akati kuti vanhu vakangova kuresponda due to the article yanga iri mupepa yacho.
VaNyakunika vanoti pose pavanoshanyira kuchipatara kunorapwa nenzira inozivikanwa nekuti chemotherapy vanodzimbiwa zvikuru. Pakurapwa nemuto wechemotherapy, VaNyakunika vanoti vanosungirwa kubvisa mari inoita $250 emadhora. Vanoti vanachiremba vakavaudza kuti vanofanirwa kuitwa chemotherapy katanhatu, pari zvino vaitwa chemotherapy kanokwana kana.
Makimu aya anotirwadze yako kana uri kubairirwa. Chinodhura ende chinorwadza because kana mukatarisa mukaona zvaita mumaoko angu aitaondaka thisii ndiyo treatment yacho yemakimu iyi inobva kana rurimi rwangu rwakatosvipa chaiokutizvi. Saka wakanzi ndinofanira kuenda through 6 masessions, tofanira kubayirirwa ka 6 mainjections ayo. Ndabayirirwa kwekutanga nekechipiri. Ndobva ndaona kuti kana wakanga warombondibatsira wakanga wakudzokawo masura wasina mari.
Pakabudiswa nyaya yavanyakunika nevatori venhau, vanhu vakawanda vakabatwa nayo. Izvo zvakapa kuti mhuri yevaimbove mutevedzeri wegurukota rezvemhando yemoto vamuna chomutezo ivabatsire. Amai Loveness Mutezo vanoti semhuri vakabatikana nenyaya yevanyakunika, izvo zvakapa kuti vavabatsire nemadhora $500 pamwe chete nechikafu chekuti mhuri iyi idye. Amai Mutezo vanoti semhuri vanoona zvakakodzera kuti vabatsire vamwe vanoshaya zvikuru vanenge vakatarisana nedambudziko rakadai.
Amai vanotorwarawo So tinodaira kuti muchaita zvakanaka. Tine mari yatinayo yekuti mubatsirike kurapwa pamwe chetepo nekufamba, pamwe chetepo nechikafu. Tauya nemagroceries, tauya necash. Tinotenda kuti Mwari anokubatsirai nekukurapai mashita.
Zvichitevera rubatsiro urwu, amai Nyakunika vanoti manzwi chete hakwanisi kuburisa kutenda kwavo sezvo vanga vapererwa nemazano.
Kunzwa kudzimbikana mukati memwoyo wangu.
Apa ndinopa chivimbo chekuti ndosaka kuti chinzi usaite godo pamusoro pemwana wamwana. Hapana achakubatsira.
Kunyange hazvo veruzhinji vachifunga kuti chirwere chegomarara repazamu chinobata madzimai, chirwere ichi chinobatawo vanhurume. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangana reCancer Association of Zimbabwe kuti munyika mune vanhurume vangani vari kunetsikana nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere chegomarara chine njodzi yakanyanya iyo vanoti yave kutopfuura yeHIV and AIDS. Nyanzvi idzi dzinoti chirwere ichi chinoda kurapwa chisati chakomba. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Hurumende yeSouth Africa inoti haisati yatanga kudzosera vanhu vasina kunyorera mapepa muchirongwa cheZimbabwe Special Dispensation Permit sezvo iri kumboongorora uwandu hwevanhu ava uye nekuti vari kupi. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi remukati meSouth Africa vaMeihlome Shwete vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 210,000 zvakanyoresa kuti zviwane mapepa matsva aya kubva pavanhu 245,000 vakanyoresa mugore ra2010. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vaudzawo Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 kuti havasi kuwirirana nemashoko avaShwete ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisina mapepa hazvisi kudzoswa kumba sezvo kune vamwe vakadzoswa kumusha nezuro pamusoro pekunge vasina mapepa.
Ine kutaura nezuro chaiye ndakatoenda pane imwe police station inopedzwa pamaofisi pedu. Ndaziviswa kunzi pane vanhu gumi nevashanu vakasungwa vachinzi havana mapepa. Pandakasvika kupolice station ndakaudzwa kunzi vanhu ivavo vatariswa mapepa zvavo neimmigration vakaonekwa kunzi havana mapepa, saka vaendeswa kulindela. Kulindela ndo kunova nzvimbo inomirira vanhu vachizengevodiposa. Saka handizivi kuti vachekezvo vari kutaura kuti madeportations vachambomira vari kurevei, nekuti zvesa ndezvekuti mamwe mapingiriro anenge ari evanhu vezvematongerwo enyika mapoliticians aya. Kamapoliticians anotaura zvimwe vari kumusoro kwavanenge vakagarawo, asi vashandi vavo vari pazasi apa handizvo zvavanotevedza. Mukatarisana kwakakanga kuchiita vanhu kuZimbabwe panguva yezororo, vanhu vakanga vaakuuya vachipuwa ma5 days ma3 days, asi munhu achiratidza umboo hwekuti akaapplya zvepesipenis. Asi minista akanga ataura kuti vanhu vanobvumirwa kufamba nguva yezororo. Saka zvozvino zvichitaurwa nevanhu vari kumusoro nezvinoitwa nevadiki vari pasaka hazvina kuwandofanana nguva zhinji. Saka hatizivi kuti mashoko avasete vari kuatorawo kuti.
Muzvare Zimbudzana, imi mungazivi here kuti ava vari kunzi vari kudzorerwa kumusha ndevavo vasina kukwanisa kunge vachirinyuwa kana kuti vachigadzirisa ivo mapepa avo emaZSP here kana kuti ndevamwewo vanga vagara vasina mapepa?
Iye zvino havana kuita mutsauko, vari kungoti munhu wese anenge achionekwa asina mapepa. Pane vamwe vakatokundikana kuvakurinyuwa nezvikonzero zviri zvekuda kwavo, vamwe havana kukwanisa kuvaseta 16, vamwe vanga vasina mareference number, zvikonzero zvakasiyana siyana. Vanhu vese vakungoitwa mubhakiti rimwe chete vachinzi havana kuaplaya, havana mapepa, havana dokumentation, saka havana kodzero yekugara muno muSouth Africa. Kwozoitawo vamwe vanhu vakanga vagara vasina kutomboaplaya muna 2010 nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe vanga vakatora kuzvidhoko vakasvika muna 2010 vakaitwa purosesi yekutanga. Vanhu ivavo vakubatwawo kuti vachitandwa
muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum. Vanga vachitaura vari parunare muPretoria naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tichange tichitarisa zuva rekurangarira chirwere chegomarara pasi rose.
Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodonha panhanda reyendege yeHarare International Airport pavapinda munyika vachibva kuEthiopia.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vari kunonga svosve nemuromo munzvimbo dzavari kushanyira.
Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuone kai ndini jonga kande mire nchitumurari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia emina Chris Kande na jonga.